Jona anopinda muNinivha. Jona anopinda muNinivha. Bhuku ramuprofita Jona nemafambiro atiri kuita naro rinongotiratidza chete pachena kuti kuchange kwasvikwa naJona ndiko kuNinivha chete. Bhuku ramuprofita Jona rinodzidzisa, rinofundisa, rinoratidza kuti kana Mwari vachida zvavo kuti upedzisire waapa neimwe nzvimbo, unopedzisira waipapo chete. Kana Mwari vachida zvavo kuti uzadzise zvimwe zvinangwa zvavo, kana Mwari vachida zvavo kuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwako, zvinotoitika chete, zvisinei nekuti vakakukomberedza vari kuti kudii, zvisinei nekuti vanofunga kuti vanotonga upenyu hwako vari kuti kudii. Nekuti kuna vamwe vanhu vanofungidzira kuti vanotonga upenyu hwako, kuna vamwe vanhu vanofungidzira kuti vane simba pamusoro pako iwewe, vane simba pamusoro peupenyu hwako. Saka nekuda kwesimba iroro vanofungidzira kuti ndo vacharonga gwara remamiriro nemafambiro achaita upenyu hwako. Watombonzwa vamwe vanhu mumabasa omu vachitaura newe, vanotaura newe sezvinonzi ndo Mwari wako, vanotaura newe sezvinonzi ndo vakakuisa panyika pano uye ndo vachakuburisa panyika pano, vanotaura newe sezvinonzi upenyu hwako iwewe huri mumaoko avo vanhu vacho ivavo. Zvese izvozvo ndiri kuedza kuti nditi kwauri inini, hazvizofamba nemafambiro iwayo anodikanwa nevanhu ivavo kana Mwari vachinge vasingadi kuti zvifambe nekumira nenzira yakaita saiyoyo. Ndiri kuti inini kunodiwa naMwari kuti usvike, uchasvika chete. Mwari kana vakaronga kuti Abson achasvika kwakati nekwakati, Abson anosvika ikoko. Mwari kana vakaronga kuti Wasosa anosvika kwakati, Wasosa anosvika ikoko chete. Zvisinei nekuti vanhu vanomushanda naye, vanhu vakamukomberedza, vanogara naye vari munharaunda yake vanoti kudii. Muteereri, ndiri kuti kwauri, kunodikanwa kunzi naMwari usvike, uchasvika. Zvinodikanwa kunzi naMwari zviitike muupenyu hwako, zvichaitika chete. Mwari ndivo vanofanirwa kutaura shoko rokupedzisira muupenyu hwako. Usaregere Satani achikurevera nhema. Ini ndinogarorangaridza Satani nevanhu vake kuti shoko rokupedzisira muupenyu hwangu richataurwa naMwari. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nechirwere, aiwa, kana tsaona mumugwagwa, aiwa. Zvinhu zvese izvi zvinogona kuitika, asi shoko rokupedzisira muupenyu hwangu richataurwa naYahwe, musiki wedenga nepasi. Ndiye akandirota muzviroto zvake, akandiumba, akandibudisa panyika ino. Hongu baba vangu namai vangu vakabatsira pabasa iroro, vakaita mubatanidzwa naMwari kuti ini ndinge ndiri panyika pano. Asi shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa naachidimuro. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa naamai chidimuro. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa natateguru vakatisiya kare kare, aiwa. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu richataurwa naYahwe, richataurwa naMwari, musiki wedenga nepasi. Ndozviri kuedza kuoneswa nebhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona riri kuti iro zvinenge zvakarongwa naMwari zvinotoitika chete. Mwari vanga vakaronga kuti Jona aende kuNinivha. Iye akamboti, aiwa, zveNinivha handidini, ndoda kumboenda Tashishi, ndokumbodzingirirana nedzekuenda kuTashishi. Mwari vakati, kwete, ndichakukudubura uri munzira imomo yokuenda kuTashishi. Ndokubva vamukudubura, ndobva vamudzosera mudumbu rehove kuti anange kwavanga vachida ivo kuti iye anange. Mwari ndiMwari vanozadzikisa zvinangwa zvavo. Chavanoda kuti chiitike chinotoitika chete. Hameno kuti vanhu takamboita sei, nyaya dzekugadzira vana Tashishi tinodzigona chaizvoizvo. Mwari vari kuti enda kuNinivha shamwari, isu tinotanga kuunganidza zvinhu zvedu neurongwa hwedu topedzisira taane Tashishi yedu. Munhu handizivi kuti akamboitwa sei nenyaya iyoyo. nyaya yekugadzira vanatashish tine dambudziko nayo. Ndinorangarira mutestamende itsva ukaverenga mambo Jesu vasiya vadzidzi vavo ivo vaenda kunotambura vachitamburira evhangeri. Kunze kwekuti vadzidzi vange vari panzvimbo yokunamata nokuronga kuti zvinotoita sei, shasha inonzi mupostori Petro yakatoti, ah, handei kunoredza hove? Handi Jesu vafa? Todiso, handei tinoredza hove? Avo Tashishi vakuenda kunoraura hove. Hameno kuti vanhu takamboita sei? Tikangoona kuti Mwari vari kudai izvi asi zvatiomei, isu tinogadzira Tashishi kunenge kwatinenge tichifunga kuti ndiko kwakareruka. Asi ndiri kuti ini chandinoda kuti uzive, chandinoda kuti uzivisise, ndechekuti kana Mwari vati Ninivha, uchaenda kuNinivha chete. Kana Mwari vati enda kwakati, kana Mwari vati ita zvakati, kana Mwari vati bata nepapa, kana Mwari vati ichi ichi, chinotova ichocho chete. Uchaenda kwavanoda kuti uende chete. Uchaita zvavanoda kuti uite chete. Nokuti ukasazviita, Mwari vachaona kuti hove huru yakumedza. Zvino Jona akaita rombo rakanaka nokuti hove huru yakamumedza, akararama, akasarasikirwa noupenyu. Vamwe unomedzerwa rimwe nehove huru kusvika pakurasikirwa noupenyu. Asi shoko guru randoda kuti ubatisise ndichitangisa chirongwa chino nderekuti usatendera mumwe munhu, angave shamwari yako, angave hanzvadzi yako, vangave amai vako kana baba vako, mubereki, vavakidzani, changamire kubasa uko vari pamusoro pako, nekuti dziriko shasha dziri pamusoro pedu mumabasa matinoshanda umu. Usatendere vanhu ivavo kuti vataure shoko rokupedzisira pamusoro peupenyu hwako. Mwari ariko ndiye anofanira kutaura shoko rokupedzisira pamusoro peupenyu hwako. Ninivha, ndinozviziva kuti Jona ndiko kwaainge achida kuedza kunzvenga. Asi chinondifadza ndechekuti Mwari havana kutendera kuti aende kwaanga achida iye. Muprofita Jona ainge achida kuenda kuTashishi. Ufunge muprofita Jona ainge asina chaicho chaainge achida kuTashishi, asi aida kungoenda kochete nokuda kwekuti ainge achida kutiza Mwari kana kuti kutiza kwaainge atumwa naMwari. Zvino chitsauko chechitatu chinotiratidza muprofita Jona achisvika zvino muNinivha. Chiiko chakaitwamo namuprofita Jona? Tichienderera hedu mberi tichaona hedu kuti chiiko chainge chichiitwa naye kana kuti Mwari zvavainge vachidira kuti agoendako. Ndinoda kuti nokuda kwenguva yangu ndibva ndangopinda muchitsauko chamuprofita Jona, chiri chitsauko chechitatu chacho mubhuku ramuprofita Jona. Muteereri, usakanganwa kuti musoro wechirongwa ndautumidza kuti kudii. Musoro wechirongwa ndautumidza sekutumidzwa kunomboita mifananidzo iyainonzi mabhaisikopu iyai, inopiwa musoro unenge uchiratidza zvaakuda kuitika. Zvino unondautini? Jona anopinda muNinivha. Jona anopinda muNinivha. Asi chikamu chandiroda kuti titarise iko zvino, chikamu chandinenge ndichitaura pamusoro pekuti Mwari wedu ndiMwari akaita sei. Mwari wedu ndiMwari wemukana wechipiri. Mwari wedu ndiMwari wemukana wechipiri. Ufunge chinondifadza muupenyu hwangu ndechekuti Mwari havangomhanyiri chete kungotonga munhu apo munhu anenge akundikana. Asi kuti chinondifadza ndechekuti Mwari vanopa munhu mukana wechipiri. Zvino ndinoda kuverenga ndima yekutanga muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, zvino shoko raJehovha rakasvikazve rwechipiri kuna muprofita Jona richiti, mumwe musi ndiri pamusangano ndapedza kutaura nezvenyaya yamuprofita Jona, mumwe mudzidzisi wechikadzi akauya kwandiri ndokundibvunza achiti, handita pamuprofita Jona ainge amedzwa nehove achiunzwa kuNinivha? Ngatiti zvadaro Jona aibva aenda zvekundotenga rimwe tikiti kuti aendezve kuTashishi. Munofunga kuti chii chaizoitika naye? Ini ndakangomupindura ndichiti aigonazve kuona imwe hove yakangomirira kuti imumedzezve. Asi chokwadi chandinoziva hangu ndechekuti Jona haaizombodarozve nokuti ainge adzidza chidzidzo chikuru chaizvo. Muprofita Jona ainge amedzwa akaendeswa kuNinivha. Ninivha ndiko chete kwainge achitoenda. Hapachina kufungidzira kuti ainge achaendepi zvino. Ndiko kuya kwainge asingadi. Mudikani, hakuna munhu angarwa naMwari akabudirira. Icho ndicho chimwe chokwadi chandinoda hangu kuti ugonyanya kubatisisa muupenyu hwako. Uye ndinoda kuti uzvicherechedze chaizvo, uzvinzvere uone kuti hakuna here pamwe paunorwisana naMwari muupenyu hwako. Mwari vachikutiita chokuti nechekuti, iwe uchiita zvaunoda, zvaunofunga nepfungwa dzako kuti ndizvo zvinokubatsira. Hama yangu, kana uchidaroka, chokwadi kurumidza kutendeuka. Urege kuzofunga bako wanaiwa nemvura nokuti zvichida, uno ndiwo chete mukana wako waunawo womuupenyu hwako. Ini ndinofunga kuti ndizvo zvimwe chetezvo nemwanakomana akarasika. Chandinotaura ndechekuti handiti ainge aenda kuna baba vake achiti, baba, ndipewo mugove wenhaka ichazova yangu. Baba ndokumupa, iye ndokuenda hake kunyika iri kure. Zvino nenguva ino kuri kunzi aendezve kuna baba vake achitaura chinhu chimwe chetecho, unofunga here kuti baba vacho vaizomutendera? Chokwadi chokwadi havaizobvumazve. Chakatanga ndicho chakachenjedza nai. Dai kuri kuti muprofita Jona aizoendazve Tashishi, hameno kuti taigomuti munhurudzi, nokuti zvaainge apinda mazviri izvi hazvidzokororwi. Handiti ndakambotaura kuti zvichida nhasi uno ndipo pataizonyora kuti zuva randisingafi ndakakanganwa. Zvino unofunga here kuti kune munhu angada kuti ridzokororwezve? Handitende hangu kudaro. Munhu anenge achitoti, aiwa, zvandapukunyuka kudai, ndotochera hangu kakomba ndipfire mate. Ichi chinenge chiri chiratidzo chete chekuti haachambofi akazviitazve. Handitendi kuti muprofita Jona aizomboda hake kudzokorora chinhu ichi. Chokwadi, muprofita Jona ainge apinda muchikoro chikuru chaicho. Apa ainge adzidza chaizvo, uye chidzidzo chikuru chaizvo. Nini chete ndiyo ingada kuti chinhu cherudzi urwu chidzokororwe muupenyu hwayo, kwete munhu mupenyu chaiye anonzwa nyama neropa kurwadza, kana munhu anofunga chaiye haangadaro. Mashoko amuprofita Jona anotaura kuti shoko raJehovha rainge rauya kwaari rwechipiri. Anongondiratidza chete pachena kuti Mwari ndiMwari vanopa munhu mukana wechipiri. Apa ndizvo zvainge zvaitwa namuprofita Jona. Zvino ini ndinoda kuti nditi muupenyu hwako, chirega kuramba uchingotadza chete uchiti nokuti Mwari ndiMwari womukana wechipiri, nokuti chokwadi chiri pachena chaicho ndechekuti mukana wacho wechipiri wakatoushandisa kare. Zvino handitombozivi hangu kuti zvaunotadza kudai kave kegumi here kana kuti kwete. Kana ukanditaurira kuti muupenyu hwako wakatadza kamwe chete, ndinenge ndichifunga chete kuti unenge uchindinyebera. Zvino ndinoda kuti tigonzwa kuti iro shoko raMwari racho rakauya rwechipiri kuna Jona richiti kudii. Asi usakanganwe musoro wechirongwa. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jona anopindazve muNinivha. Jona anopinda muNinivha. Muteereri, chikamu chataa kutarisa iko zvino, turuda kuona Jona apa anosvika muNinivha. Jona apa anosvika, achisvika kupiko? KuTashishi here? Kwete, achisvika muNinivha. Shoko reupenyu pandima yechipiri muchitsauko chechitatu chebhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 2 rinoti iro, simuka uende Ninivha riya guta guru undoriparidzira zvandichakurayira kuti uparidze. Takagara taudzwa kuti guta reNinivha raive guta guru kwazvo. Zvino tichaona hedu kuti Mwari chokwadi vane nyasha chaizvo nokuda kweguta guru rainge rine chivi kudaro. Kana ukaverenga muprofita Jona chitsauko chekutanga pandima yechipiri uchaoneswa pachena kuti guta rino rainge riri guta guru chaizvo. Ndinotenda kuti nokuda kwekukura kweguta racho nezvivivo zvevanhu zvainge zviri zvizhinjiwo muguta imomo. Ndinoda kuti panyaya ino yandinotaura unyore pasi chitsauko chechina chamuprofita Jona pandima 11, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 11. Vamwe vanopikisa bhuku ramuprofita Jona vanoshorawo nyaya yekuti katatu chaiko mubhuku ramuprofita Jona muchitaurwa nezvekuti guta racho reNinivha rainge riri guta guru. Chavanongoda kutenda vamwe vacho ndechekuti muguta umo mainge miine chivi chikuru chaicho chaipfuura zvimwe zvivi zvainge zvichiitwa nevanhu. Kana zviri zvechivi, ndinotenda kuti ndizvo, nokuti apa ndinoona Mwari vachivavarira kuti muprofita Jona aende chete kundoparidzako. Mumwe munhu akamboti, saka Mwari vanga vachitodaka kuti Jona afire mugungwa nokuda kwevatadzi veNinivha. Saka Jona akangofanana naJesu, nokuti Jesu akafirawo vatadzi pamuchinjikwa. Ini ndakamuti, kwete, hazvina kumira kudaro. Jona ainge achitoda kufira dzakewo, nekuti apa anga ari parwendo rwekutoda zvake kutiza Mwari kuti aende kuTashishi, achirega kuenda kwaainge atumwa. Muteereri, pamusoro peguta reNinivha, ndinoda kuti nditaure kuti hakuna mumwe ainge amboziva nezvaro kunze kwomumwe mukuru ainzi iye Layard aive muFrench mugore ra1845. Iye ndiye akava munhu akatanga kuongorora zvainge zvasara zvemasvingo eguta iri. Iye nemumwe murume mukuru ainzi George Smith ndo vakaita ongororo yeguta reNinivha. Guta reNinivha rainge riri munzvimbo yainge yakakomberedzwa nenzizi. Kutaura kana kuti mashoko amuprofita Jona anotaura pamusoro peukuru hweguta reNinivha anoita sekunge anenge achitaura zvezvimwewo zvinonetsa kugamuchira. Chinopa vanhu mubvunzo ndechekuti icho guta racho raizova guru chirudzii, iro rainge ringori guta rainge rakakomberedzwa nemasvingo. Vamwe vanhu vanotaura kuti zvichida rainge risina kukura. Vamwe vacho ndivo vaya vakamboendawo Jerusarema vanotaura kuti ukuru hweguta reJerusarema uye nokuti rakakombwa namasvingo hausi ukuru hwekuti tingati iguta guru. Vanoti iwo rinongove guta duku zvaro. Zvino kana ari mazuva ashe Jesu, vanotaura kuti ranga riri duku chaizvo kupfuura zvaritori nhasi uno. Vanhu vanotaura kuti maguta aingota kunge hameno zvimwe zvivakwa zvainge zvakangobatanidzwa hazvo. Ninivha rakava guta guru chairo uye rainge richizikanwa chaizvo nokuda kwezita raro. Zvino pedyo neguta racho mumipata mainge muchigara vanhu avo, vaiti kana zvinhu zvichinge zvaoma vaibva vapinda muguta umu. Chimwe chinotaurwa pamusoro peNinivha nezvekudonha kwaro handizvekurwiswa navavengi varo, asi kuti rainge rakakurirwa namafashamo emvura. Iyo ndokukonzera kuti chimwe chikamo chemasvingo eguta adone. Ndingataura zvizhinji pamusoro peguta iri, asi handizvo zvandakananga kana kuti nyaya yandinayo nhasi. Ndinoda kuti tigopfuurira hedu mberi. Chandinoda kuti uzive ndechekuti muguta umu vanhu vainge vachirarama muzvivi zvakaoma chaizvo. Mainge muchiitwa zvinorova chaizvo. Ndinotenda kuti munhu aida kuziva chinonzi chivika, munhu ainge achisangana nacho cherudzi rwose. Vanhu vainge vachiita chivi chekukambura nemiromo yavo chaizvo. Kana ndichidaro ndinenge ndichitaura kuti chivi ndicho chakava kudya kwavo, chaizivikanwa nokuda kwemaitiro avaiita. Chaizikanwa zvakangofanana nokuda kwekuzikanwa kana kuti nokuzikanwa kwaiitwa zvimwe zvaidyiwa kana kunwiwa munguva iyoyo. Pamwewo uri kubvunza kuti zvivi zvainyanyozikanwa muguta reNinivha zvivi zvakaita sei. Ninivha yaizikanwa zvikuru sei nokuda kwewaini kuraradza. Vaizikanwawo zvakare nokuda vakadzi. Kana ndichitaura kuti nokuda kwavakadzi, ndinenge ndichitaura kuti mainge muchiitwa upombwe neufeve waigara wakadaro. Vanhu vainge vachishura chaizvo muguta umu. zvino guta rainge rakaipa kudaro Mwari ndimo mavainotuma muprofita wavo Jona kuti aende kundoshumirako. Chinhu chaityisa ufungi, asina handifunga hangu kuti nyaya huru muna muprofita Jona yainge iri yekuti aitya, asi kuti nyaya huru muna muprofita Jona yainge iri yekuti ainge asingade kuti vanhu vemo vagoponeswa, sokutaura kwandakaita ndichiri mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Muprofita Jona aivenga vanhu ava nokuda kweutsinye hwavo, zvino ainge aine godo chaizvo kuti vagoponeswa. Pandima yechitatu muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 3, shoko roupenyu rinoti: ipapo Jona akasimuka akaenda Ninivha sezvaakarayirwa neshoko raJehovha. Zvino Ninivha raiva guta guru rwendo rwamazuva matatu kuripoteredza. Zvino pano ndinoda kuti ndicherechedze kuti Jona ainge ave kuita zvinhu maererano neshoko raMwari. Zvino pano ava munhu chaiye, anga ave mumwe munhu chaiye, ainge amboenda Tashishi zvichipesana neshoko raMwari, asi zvino ave kuchiita zvinodiwa naMwari chaizvo chaizvo. Uku kwainge kuri kutendeuka kukuru chaiko kwainge kwaitwa namuprofita Jona. Ndinomuona zvino kuti haana chokupikisana nacho, nokuti ainge achida kuita kuda kwaMwari. Zvino tataurirwa kuti Ninivha rainge riri guta raigona kutora rwendo rwamazuva matatu kuti munhu agoripoteredza. Ndinoda chete kuti ucherechedze zvino kuti ndimo muguta muprofita Jona ainge achinoshumiramo. Rainge riri basa guru chairo, asi ndinotenda chete kuti Mwari havaizofa vakamusiya ari ega. Ndinotenda kuti vaizomutungamirira mune zvose zvaaingoita muguta umu. Dzimwe nguva chinopa munhu kunyunyuta ndechekuti anenge achifunga kuti zvino ndinoti chii, ndichaitei hangu nebasa guru rakadai. Mumwe munhu anenge asina kutenda chaiko kuti Mwari vanomira naye pazvinhu zvavo. Ndinoda kuti ndipedzise chidzidzo chanhasi nendima yechina kubva muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Jona, bhuku ramuprofita Jona chitsauko 3 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti: Jona akatanga kupinda muguta achifamba rwendo rwezuva rimwe akadana achitiye. Chokwadi ndechekuti chainge chisiri chinhu chiri nyore. Zvaitorera muprofita Jona chinguva kuti apedze nzvimbo yose. Chimwe chandinoda kuti ugoziva ndechekuti ainge asingashandise redio sezvatiri kuita zvino kuti agone kusvikira vanhu vazhinji nenguva duku, uye akanga asina zviya zvinoshandiswa nhasi uno mukushevedzera. Aitoshandisa muromo wake achidanidzira chaizvo. Mudikani, ndinombonetseka chaizvo kuti murume uyu aizozvifambisa sei, asi ndakazozviona kuti isu nhasi uno kukundikana kwatinoita ndezvekuti dzimwe nguva kunenge kuri kuzvijaidza kana kuyemedzeka chaiko nokuda kwokuti zvinhu zvacho zvinenge zviripo. Ndinoda kuti ndipedzise ndima yechina yandanga ndisina kupedzisa, muprofita Jona achidaidzira pandima yechina muchitsauko chechitatu achidaidzira achitiye: kwasara mazuva ana makumi mana ipapo Ninivha richaparadzwa. Mudikani, muchidzidzo chinotevera ndichatangira pandima ino. Kwanhasi ndinoda kuguma pano. Mudikani, kana uchida kufadza Mwari, tendeuka ugoita zvinodiwa naMwari uye maererano neshoko raMwari. Mwari wekudenga akukomborere.